zvinhu zvatiruko zvatatakatarisira tichitarisa kufamba kana kufikira kuva kuchiita zvinhu makrisi ezvinhu muzvitoro. But makaona kuti miripo iri kupiwa vashandi mawedhi nemasarari avo ari fafa below poverty datum line. On average mushandi ari kuwana about between 1,000 and 2,000. Saka zviri kureva kuti vashandi vazhinji vari kurarama in poverty, yatingoti pachirungu ya working poverty muZimbabwe iri kuramba ichikwira, nekuti vashandi vazhinji mihoro yavo iri pasi pasi pe-poverty datum line. Iwe inove ndo mari inenge ichitarisa kunzi at least munhu haana kukwanisa kurarama kaupeni kari nani. Saka munhu wese anenge achichihora mari iri pasi pe-PDA anenge ari poor.
Asika vamwe vari kuti mari yacho inotodiwa inenge yakatoti wandei kudarika ipapo kana pachienzaniswa nezvinhu zvinodiwa nemunhu pamwedzi kana kuti nemhuri.
Ichokwadi ichocho. Mari makaona kukwira kwakusvika zvino, and poverty datum line kazhinji inenge ichingotsveka zviri kuitika paofficial market, nekuti inflation yedu muZimbabwe irongobata zvinhu zviri kuitika mufomal market. But makaona kuti Zimbabwe highly informalized, saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika muinformal. Vamwe vari muinformal vazhinji havachadi kunge vachigashira mazini dollar, vakuinsista kuti vabhadharwe nemaus dollar, but vashandi vazhinji vanenge vasina access kumaus dollar. Saka ichokwadi kuti even PDL yatiuta itori highly conservative, nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika muinformal economy. Informal PDL haitreki zvinhu zviri kuitika muinformal economy. PDL iringotreka chete zvinhu zviri kuitika munaana OPN, munaana Pick n Pay, muformal economy. But Zimbabwe highly informalized.
Saka kuti dambudziko iri rigadziriswe mushandi aonowo chouviri, pangaitwe sei chaizvo vachitambara?
Idambudziko iroro problem yatakaita ndeyekukurumidza kubhana nyaya yemamulticurrency, zvakaita kuti tirasikirwe nestability. Multicurrency yakambobatsira pakuunza stability muekonomy. Saka even makaona kukwira kwakuchiita money supply gore rapera on average by 80% pamwedzi, ikonomi yedu iri kudonha, zvasvita kuti inflation ikwire. Saka chekutangisisa chinofanira kuitwa we must live within our means. Ithink nyaya yefiscal discipline inyaya yakakoshesesa, nekuti government yakangoshaya fiscal discipline inopedza yakuprinda mari, inopedza yakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari inge isingabati kana kushandiswa zvakanaka, zvinoita kuti muekonomi mushaye stability. Saka nyaya yestability, even nyaya yecurrency inofanira kuitwa relooked at, kutiona kuti what decisive measures can you take. Vamwe vangu vachitaura kuti no, tinogona kudzosa nyaya yemamulticurrency, but hurumende haina intention kana kuti commitment yekuti zvinge zvichiitika saizvozvo. Saka hatingi dambudziko iroro, as long as tiine currency yedu uye pasina fiscal discipline, tichangoramba tiine matambudziko einflation, tichangoramba tiine matambudziko ekusagadzikana kwezvinhu. Saka hatingi ndo dambudziko riripo, rachitraya kupedzwawo TNF. TNF iri kuinclude government business leda inge ichimbosangana kuti vakwanisa kuona kuti zvii zvingaitwe kuti muekonomi muve nestability, macroeconomic stability, pave necurrent stability. But zviri kuti netsei nenyaya especially nyaya yefiscal discipline. Hatingi ndo dambudziko redu gombe hombe, hatisati takukwanisa kuita live within our means. Saka problem iyoyo going forward.